Apulayawo tichida kuita hari yedu kumapurisa but nao mapurisa wakataura kuti hari yenyu hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pasi tsamba yavakatipa saka isusu tiri kuti okay tichazvigadzirisa then toapulaya futi for the next term toona kuti vanotii
zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho
vari kuti hazi hamuna kunyora zvakazara then vari kuti hazi varidzi vemashopu vari kuti hazi munonga makagara mumastepes medu isusu nzvimbo yetida kuitira igraund handingafungi kuti vanhu vemashopes vangati tingadisturba business ravo just because vanhu vanongouya kuhari vanototenga chikafu mumashopes
saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadziridza zvamazivisa izvozvi
next week chipiri tinofanira kutonyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa